Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 26, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats yoburitsa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti census.
Nyaye mvura nyaye kutakura marara nyaye yeku yevanhu bekushandira vanhu bekugara nepanhu kupitira
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vovimbisa kuita mabasa anosimudzira guta.
Kuziko rinongovako kukanzundire kuti inotungamirwa nemasotsi, inotungamirwa nevanhu vanobva kumapato anoraramiswa nekutambura kwevanhu.
Asi vezano PF vanoti vanotenda maruva vadya chakata. Indiwe mimwe emisoro yenhauzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats muongoro yaburitsa zvakabuda muongororo yeuwandu hwevanhu vari munyika inoitwa kwapera makore gumi kana kuti census. Zvabuda zvinoratidza kuti uwandu hwevanhu munyika hwakawedzera nezvikamu zvinodarika gumi nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 16.2%. Uwandu hwevanhu hwakawedzerwa kubva pamamiriyoni gumi nematatu nezviuru makumi matanhatu nechimwe zvine mazana mana nemakumi maviri nerimwe kana kuti 13,061,421 muna 2012 kusvika pamamiriyoni gumi nemashanu ane zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 15,178,979 muna 2022. Madzimai ndo akawandisa ari mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana manomwe nemakumi masere nemazana manomwe kana kuti 6,780,700 vanhurume vachisvika pamamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri zvine makumi masere nemazana mashanu nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 6,280,539. Guta reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa munyika yose vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.2 million. Bulawayo ndiro guta rine vanhu vashoma vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nezvishanu kana kuti 665,000. Mutauriri weZimStats amai Messi Chidemo vaudza Studio 7 kuti vanga vachiri vakabatikana nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Mumwe mubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unoti urongwa hwahwo hwekuyeramwa mabasa kwemazuva maviri kubva mangwana vave pachinhano chepamusorosoro, ukuwo mamwe masangano anomirira vashandi vakaita sevadzidzisi nevemuzvipatara achiti achatsigirawo urongwa hwekuramwa mabasa uhu. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Murongi wemisangano msangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vaudza Studio 7 kuti vagadzirira zvakakwana kuti varamwe mabasa kwemazuva maviri kubva mangwana.
Musi wechitatu mangwana nemusi wechina havasi kuzoenda kumabasa nyika yese. Vashandi vari muEducation sector, vari muHealth sector and the rest of civil servants vachiratidzira kutsutsumwa nemaerano nemabatirwo avari kuitwa nehurumende iyo iri kuvapa mari isina zvainotenga.
Vachinosengwa vatiwo hutano hwevashandi huri panjodzi sezvo hurumende isiri kubhadhara mari dzavo dzekuti varapwe.
Uyezve vashandi vari kunyinya nenyaya yehealth care yavo kuti hutano hwavo huri panjodzi nenyaya yehurumende yavari kuti yaisoda kukwidza mari dzemedical aid kana kuvapa medical allowance. Katarisa mari dzemavana vemarairi dzakanzi vachabhadharwa maschool fees masector specific akawirirana tikapari zvino asati abhadharwa.
Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende akaita sei vadzidzisi pamwe nevashandi vemuzvipatara anotiwo achabatana nesangano reZip Cost mangwana apo vashandi vehurumende vachange vari kudzimba dzavo vasiri kuenda kubasa. Mutevedzeri wemunyori musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vamunyaradzi Masiwa vati yasvika zvino nguva yekuti masangano anomirira vashandi vehurumende aite chirwirangwe kuitira kuti vashandi vawane mari dzemihoro dzinokwana zvavanenge vachida mukurarama.
Saka vadzidzisi veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vane chivimbo mukuti vashandi vese kana vakabatana muZimbabwe zvechokwadi matambudziko atinawo mune zvedzidzo tinokwanisa kumagadzirisa. Zvechokwadi matambudziko atinawo senyika tinokwanisa kumagadzirisa. Saka iyi inzira ine runyararo mukati. Tiunze hurumende patebho tikwanise kutaurirana murunyararo, tikwanise kutaurirana pasina kurwisana, tikwanise kutaurirana chigadzirisa matambudziko atakatarisana nawo.
Vachinosengwa vati nhaurirano nehurumende pasi penational joint negotiating council hadzina chadziri kuburitsa sezvo vachiti vashandi vari kutarisirwa pasi.
Hurumende painouya kuNGNC inouya ine masimba akawandisa. Section 65 of Zimbabwe Constitution inotipa simba rekuti tikwanise kuenda kuita collective bargaining. Hurumende iri kutora nguva refu isingadi kuita kuti boka iri recollective bargaining council ringe ravapo. Saka sevashandi tiri kufila kuti aiwa tiri kushandiswa, tiri kungoenda kunoita rubber stamp zvavanenge vagara varonga zvinenge zvisisina anokwanisa kuchinja.
Asi gurukota rinoona nezvevashandi vapowo mavhima vanoti vashandi vanofanira kuita nhaurirano pasi pegungano reNJNC kuti nhona dzavo dzigadziriswe. Mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Paul Nyati vati mapurisa achange achichengetedza runyararo mangwana nemusi wechina vachiti vanhu vose vanoita zvekuratidzira vanofanira kuita izvi vachitevedzera mitemo yenyika. Zip Cost inoti kuratidzira kwakasimba kuchaitwa muna Gunyana kana hurumende ikaenderera mberi yakaisa zvitanda munzeve isingagadzirise nhuna dzavo. Asi pachikumbiro chevashandi chekuti vapiwe muhoro nemari yekunze, gurukota rezveupfumi nemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatoudza dare reparamende kuti hurumende haina mari iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Chirongwa chekuongorora kuti mazita evanhu vakanyoresa kuvhota arimo here mugwaro revavhoti kana kuti voters roll inspection chapera nhasi. Zimbabwe Electoral Commission ZEC ichiti vanhu vashoma ndovakaongorora mazita avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko pada nemutande reTwitter, Zimbabwe Electoral Commission yati kubva musi wa24 kusvika nemusi wesvondo vanhu vanodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1,191,320 ndivo vange vatarisa mazita avo mugwaro revavhoti vachishandisa dande mutande rekudzvanya *263#. Vamwe vanodarika zviuru mazana matatu kana kuti 352,284 ndivo vainge vaenda kumahofisi eZEC kunotarisa mazita avo. Vanhu vakanyoresa kuvhota vanodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana manomwe kana kuti 5.7 million. Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAustin Ndlovu vanoti kunyange chirongwa ichi chapera, vanhu vakawanda havana kunoongorora mazita avo sezvanga zvakatarisirwa.
Saka nyaya iripo chaiyo yakanyanya kukoshesesa ndeyekuti hatina kuwana uwandu hwevanhu vataitarisira kuti vauye kuzoona voters roll.
Vanhu vanoti pamwe izvi zvakakonzerwa nekuti vamwe vanhu vakatarisa kuti masta avo akanyorwa mugwaro iri vachishandisa dande mutande reWhatsApp. Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti uwandu uhu hushoma zvichienzaniswa nevanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vanonzi vari mugwaro revavhoti.
Takatarisa namba iyoyo inamba isina kunyanya kuwanda zvakanyanya tichitarisa population yedu kuti yakamira sei yevanhu vanovhota 5.8 million zvichida kudzira zvishoma. Kureva kuti vanhu vangonotarisa vanokwanisa kunge vangori chidimbu chidiki diki chaizvo tikatarisa vanhu vakanyoresa kuti vavhote. Namba iyoyo iri pasi pasi.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vanoti nyaya yekushaya chivimbo neZeki ndiyo yoodza vamwe mwoyo.
Taona kuti veZeki vapedza 10 days akunopera zevota inspection. Chokwadi vanhu vakawanda vana kuenda kunotarisa, vamwe vangashandisa mafoni vachiona kuti madetails avo akufamba mushe. Tiri kufambira mberi kukurudzira vanhu kuti varegiste kuvhota, nekuti ZANU yanga achishandisa chitsotsi chekuti idimotivete vanhu kuti vasavhota. MaZimbabweans, yes, tine dambudziko nenyaya yeZeki. Ndo nyaya dzatofanira kugadzira kubana kuti Zeki iite independent, nekuti totarisira kuti igadzire nyayayo. Ndo saka tichitaura neshamwari dzedu kuAfrican Union nekusadi kuti gadzire issue yecredibility and independence.
Mutauri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti bato ravo riri kurudzira hurumende kuti ribatanidze kutorwa kwezvitupa nekunyoreswa kuvhota, uye kuti kana munhu afa paanopiwa gwaro rekufa anofanirwa kubva abviswa mugwaro revavhoti. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekunovhota haicharemekedzwawo newakawanda nekuda kwekuti vanhu vave nepfungwa yekuti kuvhota hapana chakunoshandura munyika vachiti kupedza nguva. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Zvichakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vari kukurudzira mapurisa kuti asunge nhengo yeZANU PF vaabutoni mashayanyika avari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa, mhuri yavo pamwe nevatsigiri vebato ravo vapondwe. Vanonzi vakataura mashoko aya kuvatsigiri veZANU PF paRampopo Hills kumberengwa, uye vari pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande. Amai Mutetwa vatumira tsamba iyi kumapurisa, kuNational Peace and Reconciliation Commission, kuZEC uye kuZimbabwe Human Rights Commission. Taedza kubata vatauriri veZEC, mapurisa neNPRC, asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo kana kupindura mivunzo yatavatumira. Kanzuro yeHarare inoti yakazvipira kuita mabasa ainotarisirwa kuita kusimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe nebudiriro zvisinei nematambudziko akatarisana nekanzuro iyi, uyewo zvisinei nekushoropodzwa kwayakaitwa nemutungamiri wenyika nezuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kuvagari vemuHarare avatura nhasi kana kuti State of the City Address, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati chinangwa chavo ndechekuti mari inowanikwa nekanzuro yeHarare ichandiswe nemazvo kusimudzira mabasa ekanzuro.
Nyaya dzoda kugadziriswa muguta reHarare inyaya yemvura, nyaya yekutakura marara, nyaya yekuvanhu pekushandira, vanhu pekugara nepanhu pekuitira zvavanoita nemaoko neatinotiwo mabhizinisi, nekutiwo pakurapirwa vanorapwa papi. Saka toda kutarisa kuti yatinoti iyo muchidimbu service delivery tichange tichiimprova service delivery through nzira dzekuti mari yatinowana tinofanirwa kuiwana toishandisa nemazvo.
Vamafume vati dambudziko guru ravari kusangana naro sekanzuro kuwana mari yekushandisa kuzadzikisa zvinotarisirwa neveruzhinji.
Revenue
tatichifani kwa kuwa na mari sekanzuru tinei wana kwa gari, tinei wana kuhurumende, tinei wana kushikwereti. Mari inova kuhurumende kwa uya shipuru uruse mari, shitoko toko shichoti, zoguti unosha ya kutuoita sei nayo.
Vamoyo, nemutewezeri wawa maimari nchombavas kudavira narembo shazavo kutitinzwe divire hurumende. Vaimbo vamea wegutale Harare, va Bernard Manyenyeni, vati wawa garivese omu Harare vanofaru wakubata pamwe chete kusimudzira guta.
Mugari wese omu Zimbabwe, omu Harare ngao nukutipake pano kwana ndepake. Bata wanyaya magariro, nyaze marara, nyaze mbura, bata wanyaze kumilipo yonupina mkanzu.
Varubi na Kili, manoshano onerimwe sangano runomiri la wagarve mwa Harare, Recombined Harare Residents Association kana utikra, vatu wafara kutikanzuri ya ratu za kutiri kutere la wagari.
Mwanerezo ndi kutipande mamu wanamukono ndi wajibada rafakare mitero, inuita kutikanzuru, iwe inuwa na mari, mbukape minza niso, zupuko pachezo ayo, zupuko uwezo ni makombi ayo, mkabatea tapa waka uya, makombi ayo mbo badara mitero. Kushanti satingati marengi kikanzuri. Mkanzuri za guzubu kwa chayako na hizo zubane nunguwa alasuku badara. Kana masisende zaru kukutare Harare.
Umwe mkuru mba ndikorewe chidiki mbatureza NPF vata urai kandishaya vati jatauru wanekanzuru nasi ndizo jawanutari siru kutiva gare wa chita asiva katine kusafambisa marisha kanaka hapana chinobuda.
Kira kwe kanzuru ibasa raura darawa chita ende tiyonzisa kuti kanzuru yon pandrome ite ito ya sosovana isu zita nekutiri kundu watisu kukuziguru nungu haku kukanzuru ndire kuti inotungamiri wane masoti inotungamiri wane wano wanubwa kumapato anurara misko nekutambura kwe wano norewa batore triple C norewa batore MGC kaya zingawe shungu ze kanzuru kurewa shandile kukanzuru kurewa ite warushakamaka asimuwe ne shungu ze makantele ati warafuta kurewa kukanzuru ndire kuti wano watambure watuke uumene
kanzuru yatu weno da kudereza uori uyeri mshishie kukazirisa kutimitero ye mvura marara nezvimwewo ibadarwe pamadande mdande kana kuti digitalization. Ndaka mirira Studio 7 Harare, ndini Rutendo Mawere.
Gurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov vari kutarisirwa mangwana kuita misangano nevamiriri vedzimwe nyika dzemuAfrica kuedza kusimbaradza ukama. VaLavrov vakatoshanyira Egypt, DRC uye nhasi vari kuUganda vasati vaenda kuEthiopia kune muzinda weAfrican Union kuchaitwa musangano wevamiriri venyika dzemuAfrica. Mushure mekutemerwa zvirango nenyika dzakabudirira ichipomerwa mhosva yekuda kupamba Ukraine, Russia iri kutsvaga nyika dzekudyidzana nadzo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kana mutevedzeri wavo vaDeft Musabayana kuti tinzwe divi rehurumende. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe.
Kurgidzana kweZimbabwe neRussia kunofana kuunza budiriro kunyika yeZimbabwe pane zveufumi hwenyika nokugara kwavanhu kuti tiwane upenyu hwakanaka. Asi ndichitarisa inini Zimbabwe neRussia kurgidzana kwadzaita kubva 1980 kusvikira nhasi handina chinhu chikuru chandingati. Ufumi hweZimbabwe nerudzi hweZimbabwe hwakabetserekana nekurgidzana nenyika yeRussia.
Ko sei zvichidaro, nekuti katakambonzwa hurumende ichiti yaita chibvumirano nemakambani ekuRussia kuGreat Dyke uko kuti kutange kucherwa zviwanikwa, tozonzwa zvekuti hazvina kuzonyatsofamba zvakanaka. Munoona sei kudyidzana panyaya dzakadai?
Masvondo aperawo ndakaverenga nyaya yokuti Great Dyke Investment iyo yaifanirwa kuti ichere migodhi yakatopozvomoka ikapfugama. Asi iko zvino zvatiri kukurukura kudai, hapana chati chavapo.
Nyaya yeZimbabwe yekutsigira Russia pahondo yekuUkraine,
muono wangu ndokuti kutsigira ikoko handi kwako, nokuti hatisati tanyatsa kunzwa iko zvino kuti Zimbabwe yakatsiudza here Russia pakupwanya kuwirirana kwapasi rino kunoitwa nemudariro redzinyika rinonzi United Nations, bazi reSecurity Council. kuti iyo Russia iri mbiri ye Security Council yakaenda ikanopfambvanyura nyaya yokuti kana paita bope pakati penyika mbiri hapafaniri kuitwa hondo yezvombo zvokurwisana zvinoparadza vanhu upenyu nefuma nemhuka. Panofanira kuti bope rikaitika rigadziriswe nehurukuro.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden avo vakabatwa nechirwere cheCovid-19 vanonzi vave kunzwa zviri nani. VaBiden vanoti vari kuvhenekwa navana chiremba zuva roga roga uye vari kuti vachine kachikosoro nekurwadziwa zvishoma pahuro. Nyika dziri mugungano reEuropean Union dzinoti dzatambira chibvumirano chekuti dzidzikise uwandu hwegasi radziri kushandisa nezvikamu gumi kubva muzana kuti dzisarambe dzichivimba negasi rinobva kuRussia. Izvi zviri kuuya apo Russia iri kuti ichadzikisa uwandu hwegasi riri kutengesa kunyika idzi zvichitevera zvirango zvayakatemerwa nekuda kwekupomerwa mhosva yekuda kupamba Ukraine. Sangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti zvirongwa zvizhinji zvekuvandudza upfumi zvinoparurwa nehurumende hazvina zvikuru zvazvinobatsira mukuvandudza upenyu hwevashandi sezvo zvirongwa izvi zvichinyanyotarisa vari kumusoro. Izvi zvinotevera kutanga kutengeswa kwemari yemasendi ane goridhe kana kuti gold coins senzira yekutsigira nayo dhora remunyika kwakaitwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Mari itsva iyi yakatanga kutengeswa mumabhanga nemutengo wemadhora ekuAmerica chiuru nemazana masere nemakumi maviri nematatu ane masendi makumi masere kana kuti US$1823.80 kana kuti kuma RTGS zviuru mazana masere nezvishanu nemazana manomwe nemakumi mana nemashanu nemasendi makumi matatu nemashanu kana kuti $805,745.35 pakoini rimwe chete. Asi urongwa uhu hunonzi nemunyore mukuru weZCTU vaJafet Moyo haunei nevashandi vakawanda sezvo vasingafi vakakwanisa kutenga mari iyi nekuda kwemihoro yavo yavanotambira iri pasi.
Hurumende iri kuti inoda kubatsira kuti kuve nemari inosekureta mumaketi kana kumusika. Vanhu vasachengete mari, vachengete makoinzi aya. Asi isusu sevashandi hatizokwanisi kuatenga makoinzi aya nenyaya yekuti tiri kuona mutengo wacho uri pamusorosoro. Vashoma iyo zvino vashandi vanokwanisa kuva nemari yakadai. Kana even iri RTGS chaiyo vashoma vashandi vanotambira mari inosvika pachinano ichocho.
Mashoko avaMoyo anotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera avanotiwo havaoni vanhuwo zvavo vachikwanisa kutenga mari negoridhe iyi nekuda kwemutengo wayo.
Mukatarisa makoinzi aya handifungi kuti akagadzirirwa vanhuwo zvavo nekuti mari yakafanana ne$806,000 kana kuti $1,823 haisi mari inowanikwa nechero munhu panguva imwe chete yekuti angangoda kungochengetedza. Saka tinoona kuti chikadi bhajeti vari kuzvisvisa kuri kubva dambudziko rekukwira kweinflation. Asi ndisingazive kuti nzira iyi ichakonzera here kuti inflation iderere nekuti makoinzi aya anotengeseka zvakare. Saka zvichaitika pamwe ndezvekuti vanhu vachitanga kuatenga zvikuru sei nemari yemuno muZimbabwe vatizoatengesa nemari dzekunze kwenyika atikwiririrei pamutengo nekuti vanowana mari yakati wandei kana vakadaro.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira vaKipson Gundani vanoti fungidziro yebhanga guru renyika yekuti vanhu vachatanga kuchengetedza mari dzavo dzekunze kuburikidza nekutenga mari itsva iyi inogona kunge isiri kuzobuda saizvozvo sezvo vachiona vanhu vakawanda vachitenga mari idzi vachishandisa mari yemunyika.
Tinoona sekuti pane njodzi dzinogona kuitika kuburikidza negold coin iri. Njodzi yekutanga iri clear ndeyekuti panogona kucreatwa aya atingati maarbitrage opportunities kana kuti chitsotsi kuburikidza nekuti vanhu vari connected vanogona kutenga gold coin iyi vachishandisa mari yemuno muZimbabwe vachishandisa exchange rate yatinoti official inova exchange rate isiri kureflecta zviri kuitika mukati meno nyika wozotengesa gold coin riya pamusika nerate yeUS dollar zvokonzeresa izvo kuti vanhu vagadzire upfumi but pasina chavanyanya kuproducer.
Studio 7 yakundikana kubata governor veRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe kuti mari iyi iri kutambirwa sei neveruzhinji kubva zvayaparurwa sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Munhau dzemitambo, munyori wesangano reZimbabwe Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau varumbidza danho reSouth African Football Association rekuwedzera mari dzinopiwa madzimai mushure mekunge chikwata cheBanyana Banyana chasimudza mukombe weWomen's Africa Cup of Nations. South Africa yakakunda nyika yaiitirwa makundano aya yeMorocco 2-1. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaMutau.
Ndirikunzwa kufara zvikurusa zvichitanga nekuti makorokoto kune Banyana Banyana nekusimudza mukondo weAfcon wemadzimai. Ndichida kutendawo zvakaitwawo neSafa zvakare zvekupawo mari yakati wandei haisati yasvika zvaene pane inopiwa vakomana vekusouth Africa, but tinoona kuti mari yavakapawo vasikana veko aiwa ishoreke mari yakanaka zvikuru. Saka isu semasapota ebhora remuZimbabwe tanga tingokurudzirawo ZIFA kuti ikwanisewo kudzidza mune zvakaitwa neSafa vange vachikwanisawo kupawo vatambi vedu vechisikana venhabvu muno mari inoenderana nevakomana nokuti bhora ndo rimwe chete haritinjena kuti razotambwa nevakadzi mitemo yebhora yarangofanana. Saka tinei tida kungopiwo wose wefuti yevasikana nevakomana ienzaniswe zvifambe zvakanaka. Tinoona zvikadaro bhora redu rechidzimai muno richaenda pane chimwe chidanho chepamusoro nekuti vanhu vachifara. Tinosiririsa kazhinji kunzwa kuti vasikana vazonotamba bhora kunze kwenyika vadzoka ZIFA yavanyima mari havatorina kana nemari yekombe yekuti vadzokere kudzimba dzavo. Zvinhu zvinosiririsa izvizvi. Saka dai ZIFAwo yakwanisawo kuteedzerawo zvaitwa neSafa zvinofadza zvikuru.
Pane zvamuri kuita here seboka rinomirira vatsigiri kuti muwanikwe muchitaurawo neZIFA kuti igadzirise matambudziko amuri kutaurayo?
Eya, tinombovanyorera, tinovanyorera, tinovafonera kuti vange vachitarisawo welfare yemadzimai kunyanya, because mukatarisa bhora redu remuZimbabwe panonyanya kuita nyaya ndeipapa pabhora remadzimai aya. Munoona kuti ZIFA yedu inotsigira vakomana zvakanyanya kudarika vasikana, but tiri kutaura kuti let's empower the girl child. Saanotambawo bhora rakaenzana nerevakomana iroro ngatimupewo mariwo yakati wandeiwo kuti zvifambowo zvakanaka. Asi munongoziva kwedu kungotaura, hatinawo mameetings atinozoti tigarewo tichitaura neZIFA kuti dai maongorora apo pakadaiswa.
Muchirongwa cheLive Talk cheThe Connection chatinotaura nevechidiki na8pm nhasi tiri kutarisa danho rehurumende rekudzosa chirongwa cheNational Youth Service. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTATS inoburitsa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti census. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vovimbisa kuita mabasa anosimudzira guta. Asi vezano PF vanoti vanotenda maruwa vadya chakata. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Praxidis Jeremiah.